mutevedzi wemutauriri weTPC vaostalosiziva vati mashoko ekuti vabude mubato reMDC zviri pamutemo mashoko asina musoro sezvo mutemo uri pachena kuti munhu anenge ave nhengo yerimwe bato anobva atorega kuve nhengo yeMDC.
Ndosaka vachironga nyaya yekuti maMPD mutemo uri kiri munyika muno hatingasiri takudzidzisa vakomana nevasikana nyaya dzemutemo kuti mutemo uri kiri kuti kana munhu wajoina imwe pati ivo automatically resign from the other party plus hatingasiri nyaya idzodzo. MDC nemaMDC nezvechinja is part of our past hatisiwo ikoko zvavanoita koko ndezvavo.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weTPC mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje avo vati nhengo dzavo dzakabuda mubato reMDC nekusapinda mumisangano yebato iri kubva mugore ra2018 kusabhadhara mari yekuva nhengo kwemakore matatu uye kuve nhengo yerimwe bato sezvavakaita.
Ukasabhadhara masubscription fees ako consistently membership yako ndopedambura ipapo zvisina notice ende vazhinji vari kutipusi hatisingabhadhara masubscription fees. Ndinodavira kuti vana mwanzorero nemashakada vakaita mameeting ano pfuura matatu isisu mameetings wayo hatinombatamboita attend kana one meeting. Bumbiro repati remutemo repati rinotaura kuti izvo kana usina kuta attend mameeting matatu zvakatevedzana membership yako inomba yaparara.
Asi mutauri weMDCT vaWitness Dube vati vari kuyambira nhengo dzeTPC kuti dzibude mubato ravo zviri pamutemo kwete kuti vazoyeuka bakuvanayiwa vave kuzovadzinga zvakare muparamende nemumakanzura kana vakunda. VaDube vati bato ravo rine ruzivo rwakadzama pamusoro pezvinotaura mutemo webato nokudaro nhengo dziri kuzviti ndedzeTPC dzisazochema mune ramangwana nekuda kwenharo dzadzo.
Chandingangode kutaura panyaya iyi pari zvino ndechekuti vanoziziva vanhu ava kuti hatiwanzovhure muromo kutaura mazwi anodonha pasi achinhongwa nehuku zvikuru sapanyaya dzine mutemo mukati. Ukaona tataure chinhu taziva kuti mutemo wedu unofamba sei nhengo yebate tirege kuramba tichingonyatsisana tichingozuzurudzana takubvisana muzvinzvimbo munhu ambopinda. Vanhu ngavazive kuti constitution yavo vanoitevedzera zvizere kwete kunyembera kudzungaira.
Nyaya yekuvhomorana pazvigaro yakatanga apo bato reMDCT rakadzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemumakanzura richiti inhengo dzaro dzakanga dzasiya gwara remusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.